Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 3, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica anoti America ichabatsira masangano anoita zviri kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo mune zvematongerwo enyika. Chikwata chekuRussia chiri kushanya munyika chinovimbisa Zimbabwe kuti hapazombove nekukanganisika kuchaitika pakudyidzana kwenyika mbiri idzi kungakonzerwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Makanzura ebato rinopikisa reCCC edhorobha reMasvingo anoramba kuenda kumabiko anga achitungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott avari muHarare vati America ichabatsira masangano anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo dzezvematongerwo enyika, vachitiwo Zimbabwe ikaenderera mberi nekupasisa mutemo wePrivate Voluntary Organization Amendment Bill zvichakanganisa chimiro chenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vaScott vati vavariro yavo ndeyekuti Zimbabwe ibudirire mukuita sarudzo dzakachena uye dzejekerere.
Our embassy is also looking at that in order to support the institutions that will make the elections
Vati kunyange hazvo vachibatsira munyaya dzesarudzo havapi rubatsiro kumasangano ezvematongerwo enyika. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstello Sisiva vati vanotambira nemufaro zvirongwa zvinobatsira vagari kuti vave neruzivo nezvekuvhota.
Chinhu chakakosha ndechekuti zhinji reZimbabwe vawane the necessary support yekuti vanhu vese vane maparticipants in a way ineffective kuti vagone kusarudza.
Izvi zvatsigirwa nemwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaOwen Dliwayo.
Chinhu chakanaka kuti mapato akazvimirira necivil society vange vachibatsirwa vachiwana sapoti, nekuti vanobatsira kuti vareze awareness nezviri kuitika munyika kumacommunities akasiyana-siyana, uyezve inzwi ravo, their voice, harisi riri non-partisan. Vanenge vachiita kubatsirwa kuwana even hurumende inotobatsirikawo neexpertise inenge iri mucivil society. Saka kubatsira civil society kunenge kuri kutobatsira society nemacommunities.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati vanoshamiswa nekufarira kweAmerica kushanda nevari kunze kwehurumende.
Handizivi kuti mashungu dzavo zvokuda kushanda nevari kunze kwehurumende vanozviwana kuti. Makambonzwa here rimwe zuva ramakaona vakuru vanoona nezvekudyidzana kwenyika yeZimbabwe nenyika vachiti vachaenda kuAmerica kunopa mari kumasangana akazvimirira ogai kuAmerica atisingatozivi nezvavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvemashoko avaScott aya, sezvo tatadza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo munyori mukuru mubazi iri. Vachitsinhira kusafara kwavo nemutemo weprivate voluntary bill uri kuda kuvandudzwa neZimbabwe, vaScott vatoo pamusoro pekukanganisa mashandiro emasangano akazvimiririra ari kubatsira vana veZimbabwe mune zvakasiyana-siyana. Mutemo uyu unosvibisawo nyika. Mutemo uyu wamirira kusainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakatotaura kare kuti vari kuzoisa runyoro rwavo zvisinei nekuchema-chema kuri kuitwa nemasangano akazvimiririra vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa. United Nations yakayambirawo kuti Zimbabwe isadzika mutemo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chikwata chekuRussia chiri kushanya munyika chichitungamirwa negurukota rezvekudyidzana mune zveupfumi mudunhu reSevdlovsky vaVyacheslav Yarin chavimbisa Zimbabwe kuti hapazombove nekukanganisika kuchaitika pakudyidzana kweZimbabwe neRussia kungakonzerwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Vachitaura pakupeta rwendo rwavo rwechikwata ichi muZimbabwe, vaYarin vatiwo dunhu ravo ndiro rinotungamira munyaya dzezveupfumi muRussia. Chikwata ichi chinonzi chashanyirawo chikoro chepamusoro-soro cheHarare Institute of Technology. Mamwe makanzura emudhorobha remasvingo achitungamirwa nameya vavo vaColin Maboke anonza aramba kuenda kumabiko ekuvhurwa zviri pamutemo kwekiriniki yerunyararo Northwest yakavakwa nekanzuru pamwe chete nenzvimbo itsva yekurasira marara yeCambria, achipokana nekukokwa kwemutevedzeri wemutungamiri webato reZanu PF Wakembo Mohadi semunyarikani, ivo vasina kuwirirana nazvo vachiti vaMohadi havachina chinzvimbo muhurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, makanzuro aya ati varama kuenda kuchiitiko ichi vachiti chakabvutwa nebato rinotonga reZanu PF iro rapedzisira rava kuita chirongwa ichi semutsangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziriko gore rino. Meya Maboke vati ivo nevamwe makanzuro avo manomwe anobva kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC varamwa chirongwa ichi sezvo pachisungo chavakaita pamusangano wekupera kwemwedzi vasina kukoka vaMohadi nedzimwe nhengo dzeZanu PF dzange dziri pamusangano uyu dzakapfeka zvipfeko zvebato radzo. Izvi zvazosiya makanzura matatu eZanu PF achienda kumabiko aya. VaMaboke vati pamutemo vaMohadi havafanira kubvumirwa kufambisa zvirongwa zvehurumende kana zvemakanzuro nekuti vakamiswa pabasa ravo rekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika makore mashoma apfuura.
Tiri kuzama kutsvaga kuti tione kuti vaMohadi vari kubva nepi, vakokwa nani, vatiri kushayiwa kuti vakokwa nani. Tongoona sokuti chitiko ichangoita zvokuti taita kubvutigwa simba nebato riri kutonga. Tina kukoka maofficials vemapolitical parties. Takanga takatarisira kuti vashandi vehurumende ava vauya ava havasi mushandi hurumende.
Kanzura Ward 4 vari vebato reCCC vaAlec Tabe vatsigirawo vachiti varamwa nekuti mabiko aya aguma ave musangano weZanu PF.
Takawirirana kuti munhu achataura somunyarikani kana toti guest of honor anenge ari iye vanova iwo meo gutadino masvingo vanova Maboke. Asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, saka isi toti aiwa izvavakaita izvi mahumbwe. Isu stati bodo isi hatidi kuwanikwa chiwanikwa chichiita zvinhu zvinopikisa nemaresidents edu nemacitizens nevakari.
Asi vachitaura pamusangano uyu gurukota redunhu remasvingo vaIsra Chadzamira, avo vanofungidzirwa kuti vakashandisa simba ravo kushonyorora vashandi vekanzuro kuti vakoke vaMohadi semunyarikani, vati Zanu PF haina hanya nekusauya kwemakanzera ebato rinopikisa.
Ndava kuti kune vamwe vanoti yakomishini gwei hazviroto, havaite yavo vagokomishina, dzedu tinokomishina isu seZanu PF, ndodzatakamirira pano.
Vachitaurawo pamusangano uyu vaMohadi vati vauya nekuti zvirongwa izvi zvakavakwa nemari yakabva kuhurumende yechirongwa chekugerwa kwemasimba kumatunhu kana kuti devolution. Vakurudzira vanga vari pamabiko aya kuti vavhotere Zanu PF sezvo iriyo iri kuita zvirongwa zvemakanzuru zvakaita sekugadzira migwagwa, kuvaka makiriniki nekuchera zvibhorani.
takuda kuona 5 million in practical terms. We have chanted the slogans of 5 million votes. Now we would want to see those 5 million ballot papers cast for ZANU-PF.
Meya vamaboke vati mashoko ava muhati ekutsvaga rutsigiro pachirongwa chehurumende achenura kusaenda kwavaita kuchirongwa ichi vachiti chapedzera chemusangano wezvematongerwo enyika. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira uye vari mudzidzisi wedevelopment studies paGreat Zimbabwe University vaDevson Mugodza vanoti bato rezanupf navamahati vanoziva misiyano yemabasa ehurumende neebato.
Government, Amo is not even the vice president. But I would have it officially like that, only he contempt the fund, giving respect Yakakwana is citizens. It's typically their nature that they don't respect the citizens, even if they are interfering in the city council.
Vamuhati vakamiswa basa rekuva mutedzeri wemutungamiri wenyika muhurumende apo vakapomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo kuita zveupombwe nevashandi vavo vechidzimai, vamwe vacho vari madzimai evanhu. Gore rapera vamuhati vakatungamira zvirongwa zvehurumende apo vakatenderera nenyika vachiita musangano nemadzishe. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mapurisa azivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti vanhu vaviri vafa, mumwe chete akakuvara mutsaona yemumugwagwa yaitika mangwanana anhasi parovera namotokari yerudzi rweToyota Wish nerori mumugwagwa weHarare Mutare. Mitumbi yevafi yaendeswa kuchipatara chemarondera uko kwaendeswawo akuvara mutsaona iyi. Mapurisa azivisawo zvakare kuti vanhu vapfumbamwe kana kuti 9 vakafa mune imwe tsaona yemumugwagwa mushure mekubonderana kweToyota Wish nerori mumugwagwa weMasvingo Mbalavala nezuro masikati. Mitumbi yevafi inonzi yakaendeswa kuchipatara cheFilabusi District.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vari kushushikana nekusungwa kwevanopikisa muTunisia, kusanganisira mashoko ekuti vari kusungwa ava vane zvikonzero zvokunzi vakambosangana nevashandi vemuzinda weAmerica muTunis. Kotaro zvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken mushure memusangano wavo nhasi nemakurukota ekudyidzana nedzimwe nyika anobva kuIndia, Japan neAustralia vati Russia haingafanirwe kuregererwa ichitanga hondo isingatorerwe matano. Makurukota enyika ina idzi asangana parutivi pemusangano weG20 uri kuitirwa kuNew Delhi kuIndia. Pane kugonongona kukuru pamusoro pekukwidzwa kuri kugara kuchiitwa mitengo yekushandisa masaisai kana kuti internet kuri kuitwa nemakambani enharembozha kana kuti mobile network operators muchirungu, vamwe vachiti izvi hazvikodzeri sezvo makambani aya ave kubhadharisa miripo yedata nemari yekunze. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Imwe nengo ye komiti ya paramende ya Information Communication Technology wa Charlton Wende wauza Studio 7 kutukushushikana pamsoro pemtengo ye data inogara ichikwira ndezvimwe zvataurwa nezvazvo zvikuru pamtsangano wapetwa nhasi wange uchiitwa pakati pePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti Potras nemapoka akasiyana siyana kusanganisira vanorwira kodzero pamwe nemakambani anopa masaisa enharembozha. Vawende vati kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica mutengo wedata munyika unodhura zvikuru.
Data rakudhura, vana havazokwanisa kuti vadzidze zvakanaka vachiita maresearch avo paInternet nenyaya yekuti data rakudhura. Munzvimbo zhinji data rinotodhura kunda mbudzi.
Vawende vati vemakambani ava vabvuma urongwa hwekuti vanotenga data vakwanise kuwedzera data ravanotenga pamusoro perinenge rasara panopera nguva yavanenge vachifanirwa kutenga rimwe inonzi muchirungu rollover, izvo zvinove zvange zvisingaitwe nemakambani aya.
Zvinhu zvabvumiranwa ipapo ndezvekuti kana data rako richirimo nguva yacho yapera unofanira kuti ukwanise kuchitumira kune mumwe munhu waunoda, and also unofanira kuti kana munguva yakatarwa yamunenge makatarana nemaservice providers yasvika unofanira kuti data rako risakonzi rapera sezvinongoita nguva ine yekuti after 30 days unongozwa kunzi chibhadhara zvakare. Apa unenge watadza kushandisa data rako nenyaya yekuti hakuna magetsi, ende kana magetsi acho ariko network dzacho dzinenge dzisinganyatsoshanda zvakanaka. So zvinofadza ndezvekuti vaindustry yacho vazvitenderawo izvozvo kuti zvigadziriswe.
Apa peri mwedzi mamobile network operators anosanganisira Econet neNet1 asina kupa chiziviso chekuti ave kukwidza mutengo wedata, uye makambani aya akatozivisa veruzhinji kuti achakwidza mutengo uyu nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. VaEdwin Chabuka inyanzvi muchikamu cheumhizha hwekufambiswa kwemashoko kana kuti telecommunications, uye munyori webepanhau repadande mutande reTexim. Vanoti kukwira kunogara kuchiita mutengo wedata kunokonzerwa nemashandiro ePortras rinove boka rehurumende rinoona nezvekupiwa kwemarezinesi nekushanda kwemakambani anopa masaisa enharembozha, iyo vati inowanzosara kumashure pane zvinenge zvichiitika mune zveupfumi.
Potras ndiye inoona nezvemitengo yedata. Yakapedza nguva yakareba isina kuchinja mitengo iyi zvekuti yakatanga kusiiwa nemaredzi. Izvi zvakatanga kuomesera makambani anotengesa data kusvika pekuti zvakanga zvakuvaremera kuti vaenderere mberi nebasa. Potras yakazotanga kuvabvumidza kukwidza mitengo yavo, asi sezvo vakange vanonoka, kukwidza kwacho kwemitengo kwakakurisa uye vari kukwidza kakawanda pagore.
Vachabuka vati zvinonetsa kuti makambani enharembozha adzikise mitengo nekuti anoshandisa mari yakawanda kuti akwanise kuita mabasa avo nemazvo.
Pane mari yemitero inofanira kubhadharwa nemaMNO ese inobhadhariswa nePotras. Mari iyi yakawandisa chose tikatarisa inodiwa nenyika dzakatikomberedza. Ndinofunga kuti kana Potras ikaderedza mari yemitero iyi, zvinogona kurerutsira maMNO edu zvekuti vanenge vakukwanisa kuita basa ravo nemazvo uye vachideredzawo mitengo yedata.
Vatavani Moyo ndivo mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe chapter. Sangano iri rinorwira kodzero dzezvekutapwa kwenhau uye kufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa. Vamoyo vanoti maonero avo ndeyekuti hurumende kuburikidza nePotras iri kubhadharisa mitero yakakura zvisina kufanira. Asi vatiwo pane hwavanoona seumenemene pakushanda kunoita Potras pamwe nemakambani anopa masaisa enharembozha, izvo vati zvinosiya veruzhinji vari pamhene.
Hazvigoni kuti muti isu tiri kutorwa mari yakawanda. Tese tiri kutorwa mari yakawanda. Saka huvepo hwebhizimusi ndehwekuti mukushanda kwatiri kuita kunga pava nekureruka kwavanofunga kuti kunge kuripo kwavanogadzirisa sebhizimusi vochitaurirana nehurumende. Kasi chatinonyanya kuchema ndechehunhubu hwavapo pakati pePotras nevana muzvina bhizimusi vemuindastry. Zvakuita kunge vanozevezerana vari pavoga kuti aiwa ngatirambe tichisumudza mutengo wemadande mutande.
Taedza kubata mukuru wePotras vaGift Machengete, asi vanzi vari kunze kwenyika pari zvino. Taedzawo kunzwa kubva kumunyori webazi rezveICT amai Bula Chirume kuti tinzwe kuti hurumende ine urongwa hwekudzikisa mitero yemarezinesi emakambani anopa masaisa enharembozha here, asi nharembozha yavo yange isingabatike. Takundikanawo kunzwa kubva kumakambani enharembozha emunyika aya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vachikairi vemagonyeta anoenda kunze kwenyika anopfuura nemuZambia vanoti nyaya yehuori yawedzera panzvimbo dzinotariswa magwaro mumigwagwa dzinonzi macheckpoint, apo vari kunzi vabhadhare mari dzechioko muhomwe kunyange hazvo mapepa avo akakwana. Mumwe mutyairi wemagonyeti vaOnsen Mahamba vanoti izvi zvakawedzera pakauya hurumende itsva muZambia, uye vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende nevakuru vemapurisa vaferefete nyaya iyi. Vanoti mari idzi dzinokumisira dzave kubva muhomwe dzavo sezvo makambani avanoshandira achiti motokari dzavanofambisa dzinenge dziine mapepa ose anodiwa pamigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemapurisa emuZambia kana kunzwawo divi rehurumende sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisingadavirwi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navamahamba nezvenyaya iyi.
Dambudziko riri kusangana naro nderekuti tikaenda kunyika dzekunze dzakafanana nekuenda kuZambia, kune vanoti macheckpoint panomira polisi akagara ariko. Asi kudhara kwanga kune macheckpoint nekuitwa kuti polisi aimira pesi pesi. Pakapinda president unonambo wabvisa aimira polisi pese pese kubva kwasara macheckpoint. Saka problemu yatinayo ndeyekuti polisi yakasara macheckpoint iyaya manje. Ukasvika kune kunonzi kuserenje vanokuti dhraivha tone madhokumenti ako izvo wakatakurwa wobva waburitsa. Kana waburitsa paunomupa vanhu vatona madhokumenti ako woenda navo vane kaofisi kavo kanenge vanavo pane mipatsi pacheckpoint ipapo. Saka ubva kuti unopaka apapo paunopaka paya paya wakavhura rodhi paunodzokera unoti utore mapepazi ako wobva wasvika kuchinzvimbo chive mari yedu. Sati kumari yechii kuti muno mazepa kwangu pina mune muzvoti nemhonzo kana votaite ndeyei ndangozvipa madhokumendi moti yangu nezvese izvi hapana chiri kuitirwa kumalaiti kusvikira kuhuta everything is okay kunzi haurai munogara kana kuda maepa ako unozva nemaredi. Saka yaonekuona kuti nopedza nguva ari pako unopedzera wasiya mari 100 kwacha ndemunimamani yavanoda kuti pfuure pacheckpoint vanoze pako.
Pamunenge muri kufamba muri kusangana nemacheckpoints akawanda sei?
Zvinodependa nekuti uri kuenda kupi. Kana uchienda kuna Tanzania unosangana nemacheckpoints asvika 7 about 8. Saka uchimizi every block unosangana naro vane vese vasinganzwisisi unotosiya mari 100 kwacha uchizi equivalent to $5 American dollar. Saka meaning to say kana vese vatoda kunzwisa macheckpoint ese aya kana ari 7 uchasiya 5 times 7 $5 webha iwe unenge usina kupuwa mari iwo nevarungu nokuti varungu vanenge vari moto yavo inenge zvakakwana. Saka inenge chiri problem unenge waurobvisa pamari yako unenge wasungirira iwewe yechikafu kuti ukwanise kufamba uende.
Zvamira zvakadaro makamboendesa here nyaya iyi kune mapurisa?
Ya nyaya inoitika manje kuti iwewe ukwanise kusiya murikari yako ipapo manje kuti uendewe kunext town inenge iripo unotoona kuti pamwe pacho unogona kucheya transport 1-2 pamwe pacho anenge ari manheri muzvimbo ana 6 kana 9.
Shuwiro yenyu ndeyeyi kuti dambudziko iri riperi?
Shuwiro yedu ndeyekuti sezvinoitikwa mune dzimwe nyika dzakafanana naBotswana unofamba zvakanaka havana kana moto yako yakanaka unongodzipfuura. Tachikumbira kuti ivo vakuru vemuZambia vakuru vepolisi ngavaongorore nyaya yatiri kusangana nemadhraivha.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to begin. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday.
Apo manzwa mutyairi wegonyeti vaOnsen Mahamba vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari muZambia. Iye zvino tokupai chirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, apo muri kupiwa hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Desire Mudewe. Desire muimbi wemusambo wenziyo dzechitendero. Ngatinzwei achitaura naIvan Zininga weStudio 7.
Tanga last year hopenda ka producer akasunga kuti munyengetere.
Saka vabereki venyu vaitwa kuti mukoma pamakatanga zvemagitare izvi?
Ya, inini vabereki vangu vano tamushira zvemusic especially musambo wegospel vanyanya kuti vanhu vanofarirawo zvekunamata.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Even vanhuwo vemunharaunda nevamwe vanhu vakawanda vakasiyana-siyana vanozvitambirawo zvakanyanya zvegospel music.
Mukurwadza ndichangomira nemi ndoda kudzidza kuziva kuchengeta mirayiro yenyu Mwari. Mukuoma mukurwadza ndichangomira nemi
sangana nawo mchigame chingapi?
Challenges ndiri kusangana nawo since is my upcoming artist ndiye mari yeku producer music yakawanda semanyorere tinge takaita ma challenges kusangana nema studios achiri pasi ayo iri mari yakawanda taitsvaga ma producers akuzikanwa nemukurumbira so that music yedu inokurumidza kuri
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
vanoda kundibata vanokwanisa kundibata pa 0785232501 or 0719980600
chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro tumbokarova Woza Friday kudai
songa ndinoda kubuda nako mudariro ndoke kuti munengetero kutendai
makateerera kwambo kanonzi munyengetero wangu kubva kuna Desire Mudewe uyo amanzwa muhurukuro yaita naIvan Zisininga veStudio 7 ari parunare muHarare. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa nezvekushanya kwemumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott pamwe nechikwata chekuRussia ava vari munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica vaRobert Scott vanoti Zimbabwe inofanira kunge ichiita sarudzo dzinoonekera uyewo isafanira kunge ichipasisa bhiri rinosunga mashandiro emasangano akazvimirira. Makanzura ebato rinopikisa reCCC mumasvingo anoramba kuenda kumabiko ekuvhurwa zviri pamutemo kweimwe kiriniki nemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaKembo Mohadi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemi, iri ndekusiya mina Gaina Gumede Saidi.